A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December the 19th, 2018. And this is Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
We'd like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Diaspora Forum, we are talking about efforts by the ruling ZANU-PF party to lure Zimbabweans living in the diaspora to help develop the country through engagement.
At the just-held conference in Esikotini, Matabeleland South, it was announced that the government, through the Ministry of Foreign Affairs, is working on establishing diaspora desks at embassies around the world, starting with the United States, the United Kingdom, and South Africa.
The ministry is also said to be reviewing the diaspora policy in order to give Zimbabweans in the diaspora the opportunity to have their views heard and be considered by the government. ZANU-PF is also said to have agreed to establish another province in the diaspora, which is expected to help the government re-engagement efforts and also mobilizing support from Zimbabweans living abroad.
But many Zimbabweans living outside the country who say they are contributing immensely to the Zimbabwean economy through remittances are demanding to be allowed to vote.
What do you think about this?
To join our discussion, phone us right now on 001-202-619-2077. We are also on WhatsApp and the number is 001-202-465-0318.
And remember that Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
This is the Diaspora Forum. Let's dive in. Lichona njani emakhaya ikutibana kuhlelo lwe Diaspora Forum. Lamhlanje kungolwesithathu njalo isiqokoqela sendaba lamhlanje sikhangela izinqumo esiphume emhlanganweni weZANU-PF oqhutshelwe esigodini ngempela viki. Bathi abebandla leZANU-PF uhulumende kumele aqakathekise ukukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe afana lakhona pha eMelika, eNgilandi, kwele Bhilithane, lakwenye la kwele South Africa kanye lakwamanye nje amazwe atshiyeneyo. Bakhulumisane ngenjongo yokubahuga yokuhuga inzalo eZimbabwe kudiaspora ukuthi iphenduke ekhaya ize phatheka kunhlelo zokuvuselela umnotho welizwe. Kodwa abanengi abahlala kwamanye amazwe bayajama bathi hayi nxa uhulumende efuna siphatheke kunhlelo zokuvuselela ilizwe yinye nje into ebalulekileyo emqoka amele ayenze. Leyo nto bathi kuvunyelwa ukuvota bekulawo mazwe esingathi i-diaspora vota. Bathi bafuna ukuvunyelwa nxa ukhona pha eMelika, nxa use-Australia, Canada, South Africa, Botswana, nxa uyisizalwane seZimbabwe esihlala kulawo mazwe, kumele uvunyelwe ukuvota ukulelo lizwe okulo. Ngaleyo ndlela abaningi bathi hayi, singavuma mpela ukuphatheka kunhlelo zokuvuselela ilizwe. Kambe ulubona njani lolu daba mlaleli, ikakhulu nxa uhlala kudiaspora? Kasixhumaneni, lizizwile. Inombolo zethu ungasitshayela directly ku 001-202-619-2077 kumbe usithumele inombolo zakho zocingo ku WhatsApp. Inombolo yethu ithi 001-202-465-0318 ukuze sikuthinte mlaleli.
ongu vadiwa vatereri nevatariri nasi mchirongwa chedu che Diaspora Forum. Tiri kutarisa ne zvimwe zvezvisungo zvakabuda kumusangano weZANU PF kana dzimwe nyaya dzakakurukurwa kumusangano weZANU PF wakaitwa kuEsgodini mudunhu reMatabeleland South mukupera kwesvondo rapera iri kusvika musi wesvondo kutangawo kwesvondo rino vakasunga pakati pezvimwe nyaya yekuti vari kunze kwenyika vange vachi pinza muzvirongwa zvekusimudzira nyika kuburikidza nekunge vachishandwa nawo nehurumende bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana. Tinonzwa kuti rakatotanga urongwa kuti vana veZimbabwe vari kunze vange vachizivikanwa kuti ndezvipi zvavari kuda vari papi. Tinonzwa kuti pane urongwa kuti pange pachiiswawo angadzima desk kana maofisi mumizinda vachiti vachatanga ne America, South Africa ne United Kingdom mizinda inenge ine boka rinenge richinangana ne vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana diaspora desks kuti zvichemo nezvimwe zvinodiwa nevana veZimbabwe zvinge zvichipinzwa muzvirongwa izvozvo. Chikuru chinodiwa nevana veZimbabwe inyaya yekuvhota yavanoti diaspora vote. Vanoti hongu tiri kusimudzira nyika, tiri kushanda kusimudzira nyika kuburikidza nemari dzatinotumira nezvimwe zvakasiyana siyana. Asi imiwo chitipaiwo kodzero idzodzo dzekuvhota. Tinonzwa kuti nyaya iyoyo nyaya inotarisirwa kuti inge ichizozeiwa kumberi uko mune ramangwana, nekuti kunge pachinzi pane kudyidzana kuripo kana pakanga pasinawo kandiroenda kandirodzoka, zvinhu zvinoramba zvingori manyama amire nerengo kana zviri panzvimbo yazviri. Saka tinotarisirwa kuti hurumende kana iro batire ZANU PF nechido chekuti vana veZimbabwe vari kunze vange vachishandwa navo vachidzidzana nehurumende yavo, iyo inofanira kunzwawo zvichemo zvevana veZimbabwe vari kunze. Ndo nyaya yatiri kuti tikurukure. Inyaya dzakawanda dzinobata vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti vari mudiaspora. Saka idzodzo nezvimwe zvamuinazvo pindai muzvirongwa zvatichida kuti tikurukure. Ntunga tinonzwa kuti parunhare tava nava na Dr. Frank Guni vanoe nengo yeZANU PF vari muno muWashington DC. Dr. Guni makadini?
Kiripo makati vakanzai miri,
makati
vangomo, kwa duwai wa tereri.
Aiwa, tunofara shukuru Dr. Guni. Tinotenda kuti makwanisa kuwa na nguwa ya kupinda muchirongwa chedu, tichikurukura ne matano kana ma efforts arikuiswa ne bato renyu reZANU PF ekeedza kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachikontributa munyaya yekusimudzirwa kwenyika yavo, kusimudzirwa kweZimbabwe. Tinonzwa kukurudzirei kuti vane hunyanzvi vari kukwezvwa kunzi uyai mungamushandira kumusha. Mungataura chii pamusoro penyaya?
Chekutanga ndinoda kuti vanhu vazive kuti zviri kuitika izvi kuzadzikisa vimbiso yakaitwa nemutungamiri wenyika, mutungamiri weZANU PF, President Mnangagwa. Apo vakauya kuno muna September, vauya kuUnited Nations. Inini pachangu ndakasimuka ndikakumbira kuti dai zvaiita kuti hurumende yedu iise desk kana kuti nzvimbo yediaspora kunzvimbo dzedu dzekunze zvese nekuZimbabwe, kuministry inosenza nezvekunze, Ministry of Foreign Affairs and International Trade. Saka president vakazvitambira zvikakurukurwawo zvakare kukongresi yedu yemusangano wepagore yeZANU PF wakapera iro iye zvino manje kuEsgodini. Saka zvaakuchiimplementwa kana kuti zvaakuzadzisikiswa. Chinhu chakanaka kuti tiongorore kuti vana veZimbabwe vari kunze vari papi, vangani, uye vane unyanzvi unokwanisa kubatira nyika nenzvimbo ipi, uye zvii zvavanoshuvira kuti zvive zvinoitika kuti nyika yedu ienderere mberi nekusimudzira zveupfumi, magariro akanaka evanhu, nekuti vanhu vagare vakasununguka munyika. Ndo zvatiri kufarira izvozvo zvikuru kwazvo. Zvakawanda zvimwe zviri pamberi zviri kurongwa zvakabuda kukongresi yedu.
Many people, many diasporans, Dr. Guni, are demanding the right to vote for them to be fully engaged on this matter. As the ZANU PF North America province, where do you stand on the issue of diaspora vote?
We fully ascribe to that aspiration, and again, as I just alluded to, when President Mnangagwa was here in September for the United Nations General Assembly, we met with him, we put that request to him and to our party, and that has been accepted both at party level and at government level, and we are assured that within the life of this state parliament, the diaspora vote question will be settled, in the sense that the constitution and the enabling law, which is the Electoral Act of Zimbabwe, will specify without any ambiguity that Zimbabweans will be allowed to vote, and there shall be a diaspora process for voting, which is legal and unambiguous before our laws. So we are very onto it, and we are already working with different ministries back home to ensure that we put in place the mechanisms that will enable diaspora registration and diaspora voting by 2023.
Thank you there, Dr. Goni Liamuza, uDokotela Franka Goni isiphathamandla ngumgcini sihlalo webandla leZANU PF khonapha eMelika. Uyachasisa ke lapho ngimbuzile ukubana ubona njengebandla leZANU PF khonapha eMelika bami ngaphi kudaba oluqoquzelwa inzalo yeZimbabwe enenge ekwamanye amazwe, udaba lokuthi kumele izizalwane zeZimbabwe ezikubo Botswana, South Africa, emhlabeni jikelele, kungaba kuliphi ilizwe kumele zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe. Uyaphendula ke lapho uDokotela Guni uthi hayi, bona njengeZANU PF eMelika ludaba abalusekelayo kakhulu, lonolo. Sikhuluma nje uthi baphakathi kokukhulumisana lezinye ingatsha zikahulumende ukuthi kube ludaba oluphumelelayo, ukuthi kuyiwa kukhetho luka-2023, konke kube sokulungisiwe, izizalwane zeZimbabwe zibe zingezivunyelwayo ukuvota zisemazweni achiyeneyo. Ilo udaba isingalo jonga.
Dr. Guni, kune vamwe vana veZimbabwe vanoona kunga danho irori rekukwezva vana veZimbabwe rakanangana nekunge hurumende ichiunganidza mari yekunze inonzi iri kunetsa munyika, iri kudiwa zvakanyanya munyika, asi kana pasvika nguva yekuzoti kwaakuvhotwa votanga kupa zvimhingaidzo zvavanenge vachipaura zviri kutarisa kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachivhota, munozoona here imi vana veZimbabwe vachikwanisa kungobvuma kuchishanda zvakare nehurumende, isi makore apfuura avanga vachimboona kurudziro yavo yekuti vange vachivhota sezviri mubumbiro remutemo isingateerwe nehurumende?
Aiwa, tirambe kuti hurumende yedu iri kuda kukwezva kuti mari dzinobva kunze kwenyika dzinoendeswa nevana veZimbabwe dzive dzichivandudza upfumi hwenyika. Ndo zvatiri kutoitira izvozvo, asi katinoitirawo kuti tinzwe zvichemo zvevana veZimbabwe vari kwese kwese, kungava Australia, Canada, America, South Africa, Britain, kupi kupi, kutinzwe zvavari kushuvira kuti zvigadziriswe. Chimwe chatakanangana nacho, chatakataura, chimwe chemo chakatsanangurwa zvekare kukongresi yedu ndechekuti kana taburitsa gwaro iri kana kuti tagadzirisa diaspora desk, chimwe chekutanga chatakaita ndechekuti vana vedu vari mudiaspora, vana veZimbabwe, chii chavangaita kubatsira hurumende kuti iko kuvhota uku kuzova kunoitwa muvhoti ichatevera yenyika yese ya 2023. Saka idzo mari idzodzi hatisi mari chete dzichangotumirwa kuti dzinobatsira hama dzedu kumusha. Tinodawo kuti titoisa kahomwe parutivi kanomiririra kuti kana nguva yesarudzo yaakuzokwana tisazonzwa kuti hurumende yashaya mari yekuti vanhu vari kunze kwenyika vavhote. Takatozvingwarira zvakanyanyisa izvozvo, zvinhu zvatiri kutoendesa pamberi pehurukuro nenhaurwa dzatiri kuita nevakuru vedu vari muhurumende nevakabata zvigaro kumusha uko muboka redu reZANU PF. Saka tiri kuti vana veZimbabwe ngatibatanei maoko, tibatsirane kuti nyika yedu isimukire tichishanda pamwe chete. Hazvina mhosva kuti vanga vari kuopposition, ndo demokrasi yacho ka, vanhu vanobvumidzwa kufunga kana kuti kutora mafungiro akasiyana kana takatarisa nezvematongerwo enyika, asi chikuru ndechekuti Zimbabwe ndeyedu tese. Ngatiishandirei, ngatibatanei, tiite kuti zvinovaka Zimbabwe zviende pamberi.
Thank you so much, Dr. Guni. Please do stay on the line. Taita muteereri. Makadi.
Ndipo makadiyo baba.
Takasimba, zita ndiani?
Ndibvumbe.
Vabvumbe, makadiko.
Ndinorara baba, kana muchirarama.
Aiwa, tinobwaira. Muri kufona muri kupi? South Africa ndimi watinoda kuzwa vari kuma diaspora acho chaiwe chaiwo.
Right, nyaya ya iri mudariro yakanaka. Asi manakira yakadai kuti vakuru ava vatikutaura navava kana varemerwa vane vakuchema kuti rutirwa zvimba. Kana vamwe vakaremerwa havadi kuteerera kuti vanhu kuti rutirwa rwazvimba. Apa ndiri kutaura nyaya yekuti vakaisa mutemo wekuti ukatenga kachikorokoro kako kuro kuti upinde nako pabite bridge vari kuda US dollar ingatenga nerandi kwavari kuti ndironoka US dollar ndironoka kumba kwaani kuti ndikirie mota iende kuZimbabwe. Takuita fanike vanhu vakarimira kamuganhu isu kubuda kwatakaita tichiuya kuno kune vakasara kunge takatopara mhosva isina kamuona munhu akamboona. Ngatirerutsiranei zvinhu zvitinakire kuya kwatakaita kuno kutiza dambudziko. Asi tatiza dambudziko iroro tine vanhu vatiri kuchengeta muZimbabwe kuti vararame mhuri dzatakasiya ikoko hatina kudzikanganwa. Nao tiri kumanidzirwa kusungwa muhuro kuti kuchengeta kwatiri kuita mhuri ikoko kitadze kukuita nekuda kwezviito nemarongero ari kuita hurumende yedu. Haisi kuonga yakarerekera kuti munhu wese ave pari nani. Nokuti dai takaramba tiriko kuZimbabwe ikoko otherwise iwo zvatingaisitida hatiri kutaura. One, vari kuti vanhu dzokai kumusha. Unodzoka kumusha unenge uine furu tengi yepetrol wosvika pamba wopaka mota yapera petrol iya. Uchaenda kubasa kwacho kupi nei uchitora petrol kupi? Hakuna mari, havana mari, vari kungowawata mabhondi acho haasi kubatika haawaniki. US racho havana, randi racho havana. Vanoda kuti tirarame chirudzi chiikite sei kusvika riini? Ngavadzore mitemo yavari kuisa iyoyo yakashata zvekuti haingoitwe nemunhu wese wese. Iyo vari nzvimbo dziri pamusoro vane mukana wekuita zvavo. Rodhi dzatiri kufamba izvezvi iwo wakaona rodhi ine makombo vanotenga 4x4 iwo unenge uine angria inodambuka mashoksi ese murodhi iyoyo hapana chiri kugadzirizwa. Saka zvinhu zvavo zvese zvakatonhora zvavari kuronga, zvakatonhora. Hakuna chinhu chiri kudziya chavari kuronga. Vanangowawata zvavo kupedza simba vachitaura, havana chinhu chiri kudziya chavari kutaura. Vamedze mate vatange vagara pasi kuti todii varume kuti zvinhu zvinake. Vatinatsirewo isisi kubva kwatakaita ukoko tiya kunoku takavatsvaga mari kuti tirarame. Katakuya nemokari dzedu ngavatiitewo juti rakanaka. Katateka nemaranzi tobhadhara nemaranzi, kwete kuti tibhadhara juti nemaus dollar. Zviri kuti gumba zviri kutotirwadza izvozvo. Ndonga ndokori revision yangu iyoyo maita yenyu.
Aiwa, tinotenda zvikuru vabvumbe avo. Ndavabvumbe, our first caller in South Africa is calling from South Africa. He's saying that ZANU-PF is a one-sided party. They only enjoy what benefits them. They don't want to reciprocate. So he's angry. And he mentioned the issue of taxes, import taxes that are being charged, especially on vehicles. And he also says the party is encouraging, or the government is encouraging Zimbabwe within the diaspora to return home, but there are no efforts in sight to address fuel shortages and the cash crisis. Those are some of the issues he mentioned, and he was an angry man in Tunga.
I impela yateta leonsizwa izondika nono avo yakala ngama policies ebandla elibusa ngama policies ga hulumende. Dr. Guni, coming back to you, what kind of diaspora expertise do you think is required really to move Zimbabwe forward?
Well, I think we need the diaspora expertise in all fields for development of our country. For success, we need economic thinkers. We need people who think outside the box on how to revitalize our economy, retool our industry, and ensure that our industry is producing goods that are quality goods for export. Without industrial development, we will not get out of the current economic problems. We need to be able to produce goods that will be bought by the export market. We also need experts in the field of public health and the allied services, because we need to ensure that our people are well taken care of and they are in good health in order for them to go to work and produce for the nation. We do need policy people people who think outside of party values, but who think for the betterment of Zimbabwe as a nation, for all Zimbabweans, regardless of political affiliation. We need young and prime brain to be able to think outside the current political emphasis or the current political situation that prevails in Zimbabwe, where political institutions are trying to undo each other and blaming each other on everything instead of focusing on the development of the nation. So that's my take.
And
I think the diaspora has lived together peacefully as opposing Zimbabweans, and we can do the same in Zimbabwe.
In IT as well, we need a lot of expertise there.
Yes.
Not so.
Absolutely. The whole world is becoming a digital world. And we cannot rely on paperwork when the whole world is moving into the new era of electronic everything and greenhouse everything. The era of, for example, the government responding to rumors and disputing rumors is gone. By the time you try to respond to what's on WhatsApp or what's on social media, it's already too late. We need to be upfront, and for that to happen, we need people who are tech savvy. We need to up our game in terms of technological development, and communication itself is a vital tool in ensuring that our nation is also informed of the positive things that, for instance, our government is doing. People hear a lot about the negatives, but they hear less of the positives that the government is doing. And we need to gear up that, and we think that infusing diaspora knowledge and expertise and experience will help and assist our brothers and sisters that are back home, and we have been holding the fort.
Mm-hmm. Thank you there, Dr. Agun, and please do stay on the line. Sithathe umlaleli ecingweni. Kunjani umlaleli?
Eh, salibonani baba.
Yeah, kunjani?
Hayi, ngiyaphila mina. Likhuluma lo Leonard Ndlovu osehavurona eBotswana.
Yebo Ndlovu enkulu, siyabonga ukungena kuhlelo.
Siyabonga lathi baba.
Ye, izwile indaba esingayo namhlanje.
Hayi, indaba ngiyayizwa esingayo namhlanje, indaba enhle. Iphuzile kodwa ke angithemba ukuthi indaba ezancedisa kakhulu. Indaba ngisisho njalo. Former governor uGideon Gono was the first person to admit ukuthi iZimbabwe ayisela economy esingakhuluma ngayo, kodwa ilizwe leZimbabwe lijikwe kakhulu ngama diaspora. Liyangizwa?
Yayi, silalele ba.
So kunjalo ngithemba luhlelo oluhle kakhulu oluze ebantwini. Ikuthi nje indaba elukhuni ngeyokuthi kudala bekukhulunywa nge-racism, kukhulunywa nge-tribalism, kukhulunywa ngama-izimu amaningi. Kule izimu entsha esihlupha kathesi.
Yiphi le?
Ngeyamaphathi, partisanism.
Mhm.
Ngithemba indaba ehlupha kakhulu because eZimbabweans sekunzima ukuthi abantu bakhuluma into befaka ama-facts bekhangela ukuthi ongabe kuyikho kusisa phambili kuyini. Ngithemba uhlelo lolu luhlelo olulungileyo. It's very important ukuthi abantu abakudiaspora babe engaged, bacontribute laba elizweni, bacontribute ngezinto ezibahluphayo. For example, mina ngiseBotswana. Nxa usuka lapha eBotswana usiya eZimbabwe, you feel the difference and the difficulty ekuhambeni kuphela. Uyabe ungena elizweni lakho, but it's like you feel it hard nxa usungena elizweni lakho.
Mm-hmm.
So mina ngithemba ukuthi indaba engayincedisa in re-engaging and talking and shaping the way forward, because abantu asebehlala e-diaspora, a lot of them have gathered skills, have gathered experience, have gathered ideas. They've interacted with a lot of things which are outside, which enables that country to move forward.
Liqiniso lelo Ndlovu. Kodwa ngiphe umzekeliso. Asithi ngingcwethi mina kundaba ze green energy. Kumbe kungaba kuhlangothi lwamakhompyutha. Ngilesifiso mpela sokubuyela ekhaya kuyancedisa lapha lalapha. Kodwa nxa ngikhangela okwenzakalayo elizweni okwamanje akula mali kunengi okuhluphayo amabhenki awusakhulunywa ngawo ngoba sokuyisiphamasu nje imali kunzima ukubana uyithole ngitsho la kunhlanganiso ezifana labo Western Union kwesinye isikhathi iyaswelakala umuntu nxa ekhangela izehlakalo ezinjalo awuboni yini ukuthi usuke ebe discouraged engabi lawo umdlandla wokubuyela ekhaya
umumo esilawo eZimbabwe uthi afecta sonke njengamaZimbabweans kuthatha ukuthi ophezulu kupolitics ophezulu emalini ophezulu kuhulumende azehlise aze kulevel yethu thina abantu kazana kulezinto ezihlangana lazo njengathi ukukhuluma ngemithi ezibhedlela ngemkhuhlane landani ku-affect abantu abaphansi kakhulu so as long as these people are not going to value abantu abangafundanga ukuya ngaphi abantu abanganothanga ukuya ngaphi bevalwe bona ama-structures abama-party sikhulume ngokwama-party ukuthi pathetic pathetic ilizwe lingelungisiswa ongalungisiswa nje ukuthi ngakuthiwa sile ndlela esingenza ngayo forget about ama-issues ama-political structures kungabi lezano kungabi le MDC sibe ngamaZimbabweans we can talk about ama-problems esilawo kathesi silungisise ama-problems esilawo kathesi sikhangele indingo esizifuna kathesi sikhangele iway forward that is what is important for a very low person abantu bangakukhuluma bephezulu some people are not in touch with ama issues ahlupha abantu on the ground and how heavy that gravity is abantu bayagula bayahamba izibhedlela kathesi nxa ngile diabetes ngiseZimbabwe angikwanisi ukuthenga iphilisi anto liyakubona so izinto ezinjalo izinto okumele ukuthi zikhangelwe as Zimbabweans, people should forget about the issues of ama political issues, ama political gains. Bakhangele ukuthi how far can they go in terms of lungisisa isizwe. Mina ngithi indlela the first step yokuthi kube lama points ku embassy where Zimbabweans can contribute aba outside to the ideas as well as material ukuthi bangenza njani ukuthi ilizwe labo balilokuze. Nga ama politicians are going to come down ba swallow iego ya come to the people talk to the people abantu bangenza icontribution epositive
hayi siyabonga ngoba ungena kuhlelo baba uNdlovu
lami ngibongile ba
aha it's 29 minutes past 8 and this is the Diaspora Forum here on Studio 7 and tonight we are talking diaspora engagement. That's what the government is planning on doing. They are saying that they are making efforts to engage the diaspora seek out individuals with expertise. So they can come back to Zimbabwe and be part of efforts to revive the country's economy. And we have our second guest tonight on the line all the way from England. And that's Dr. Nkululeko Spanda, spokesperson for the MDC leader, Nelson Chamisa. Dr. Spanda, good evening and welcome.
Good evening, and thank you for having me, and good evening to Zimbabweans.
Thank you so much, Dr. Aswanda. As you heard from my colleague Ntungamile Nkomo, we are discussing about diaspora engagement. ZANU-PF is pushing that forward so that Zimbabweans in the diaspora and the government can start working together. What's your take on this?
Well, look, what has become very apparent is that the Mnangagwa's government is, or style of leadership, is a lot of hot air and nothing else. Look, they don't seem to understand the gravity that is required in order for one to run a whole country, in order for one to stabilize an economy, and in order for one to have a sense of the direction of a nation. I'm reminded here of what President Chamisa said just a few weeks ago, when he said, you know, Zimbabwe needs people who can become or act as if they were statesmen, and that these statesmen differ from the other types of politicians who always worried about expediency and the next election. That such a politician would in fact be worried about the next generation, would be worried about the next 100 years. What you have here is ZANU-PF attempting to run a country purely on the basis of a public relations campaign, as if public relations or propaganda can in fact run a country, raise an economy, stock up the pharmacies, you know, pay the doctors, bring in a fuel, things like that. These things really are worrying for anybody that's watching. You cannot bring Zimbabweans from foreign countries where they have a semblance of normalcy. They are not looking for fuel every day. They are not afraid that cerebral malaria would kill them. They are not afraid that the blood pressure they have may become uncontrollable because there is no medication. Where they are not worried at all that they may wake up in the morning and the child has got flu and there's nothing that can be done to help them. You see, talking about the diaspora people and romanticizing about that is no different from understanding that the people of Zimbabwe that are in the diaspora understand almost entirely that this government denies them the right to vote and that therefore this government is not their friend. You deny people their most fundamental right, given the immense contribution that these people have made to the country over the last 20 or so years. You deny them the right to vote, and then you say you're going to talk about engaging them. Engaging them requires you to trust them and requires them to trust you, and I don't see how Zimbabweans can trust this government in any way at all. And there's nothing that will entice them to rejoin a Zimbabwean country that is collapsing politically, economically, and socially. It will be very dangerous and be a folly to do such a thing.
Mm. Thank you so much, Dr. Swanda. Please do stay on the line. We have a caller, Tina Mukoma Muvindi, Variku, South Africa. Ndodaira kudaro, vapinda muchirongwa. Makadi Mukoma.
Ndinane
ngurai tere mukoma penyu tinotenda kuti makwanisa kupinda muchirongwa muri kufona muri kupi?
Ndikufona ndiri Cape Town.
Cape Town. Nyaya iri mudariro ndiyo iyi sarudza irimirwa munoda kutaura narwo ndevele chirungu chizezuru zviri kwamuri.
Aiwa, tinoda kedu icho tichishona.
Chamai taurai tinzwe.
Nyaya iri kombei kuti hurumende iri kutaura zvakanaka mumashoko ayo, but ine maonero angu ndinoona sekuti do nevanhu vari kunze kwese havana, nekuti if you can take nyaya yekuti vari kunze vakwanise kuvhota, vakatika-tika nyaya iyo inyaya yakataurwa kudhara maelections asati ambota, but havana kukwanisa kuti tikwanise kuvhota. Saka zvinhu zvinotirwadza sei kuti kuuya kumba kwacho tinouya sei, ende izvozvi mamukatarisa maomero ari kuita zvinhu pamabhodha apa, ndine mukoma wangu watoenda kumba izvozvi ari kuchema futi nenyaya pabhodha yevanhu vari pabhodha yeomisinside vari kutotora kuti zvinhu zvacho apa vakambotinyepera kuti zvinhu zvarerutswa chii, saka zvinhu kutotiomera toona kuti kumisha kwedu kwaberekera imbo chaizvo.
Saka zvii zvamungakurudzira utomboti mahofisi ari kutarisirwa kuti achavhurwa kumizinda kumaembasi uku vazokwanisa kuvhura izvi zvamungaenda kunopa kuti sepfungwa yenyu yava muwindi.
Ai ndemonero angu ndekuti sei hurumende yadzoka pachokwadi isanakirwa nekutaura manyepo. Okay, friend. Isanakirwa nekutaura mashoko ekuti vhara sevana veZimbabwe, because zvinotirwadza kuti nhasi vataura mashoko akati, mangwana votaura zvakati. Mukatarisa news dzedzo dzatoteerera dzekumusha, hapana chokwadi kana chine chimbotaurwa. Vanenge vachingotinyeteera ingori nyaya yekuda kufadza vanhu, but chatinofarira pasina titambudziki.
No, tinotenda zvikuru mukoma Muvindi, thank you so much.
Aiwa, ndinotenda mukoma Jonga, murambe muchitifonera. Tinonakirwa chaizvo nekunzwa nyaya dzekumusha, tichibatsirana kuti tione kuti nyika yedu ingafamba sei, nekuti kuuya mhiri kudai hakusi kunakirwa, asi kuti kutsvaka pane zviri nani.
Ndizvozvo, thank you so much.
Okay.
Yes, Ntunga, that's one of our callers, Muvindi, calling from Cape Town, South Africa. He says the idea is good, but there is no will on the government side. And he is saying this is not a new thing that diasporans should be engaged. The government has been saying a lot about this, but when it comes to giving the diasporans their right to vote, then the government changes goalposts. So he is saying it lacks consistency.
Yebo Jonga, kunjalo. Even amanye ama-callers abanye abalaleli asebeke bafona bakhuluma into efanayo. Ngiphenduke kuwe Dokotela Sifanda, uke waba seZimbabwe ngesikhathi sokhetho beligijima lisiyale lale likhankasa, ukuya wahlala mpela okwesikhathi eside, yibuphi ubungcwethi obusilelayo obubonileyo obudingakalayo obungaphathisa mpela ekuvuseleleni umnotho weZimbabwe?
Uyabona Jonga, ukuthi ilizwe leZimbabwe liswela abonesi abeneleyo, abodokotela abeneleyo, liswela izicabangi esingathi kumbe la kuma-policies la kahulumende. Kukhanya ngani lo hulumende into azenzayo kumbe azikhulumayo akazizwisisi, awazi ukuthi zenziwa njani. Khonokho esikhuluma ngakho bekufanele ukuthi ngabe bekukhona umuntu kuhulumende osuka phange athi hayi bo, into enje kayiphongwenziwa ngoba kuthiwa umnangagwa uyathanda. Into yokuletha abantu lokuphumelelisa umnotho welizwe yenziwa ngento enye kuphela ethiwa yi-confidence ne-trust. Uzwile umfowethu uMbengi lo okhuluma ese-Cape Town uthi yena no, into ehluphayo ukuthi akuna ngisho lo muntu oyi-one okholwayo ukuthi upresident uMnangagwa nxa ekhuluma yena ngokwakho zilalele. Phela kukhona ukuthi umuntu uyabe ekhuluma yena engazizwa ukuthi uthini, avuke ngisasekhohliwe. I-news yaseZimbabwe ungathatha i-Herald, uthathe i-Sonic, ulalele i-ZBC, akuna ngitho into ibone ngamehlo akho. Bakutshela bathi namhlanje babone isilwane sihamba ngenyawo ezimbili, sona sile nyawo ezingu-4. Bacabanga ukuthi abantu beZimbabwe bonke bayakubona upresident ngokwakhe nxa esephalamente ya kungayenzakala ulutho, bayakhipha baba-T-Z TV bafaka okunye ngoba bathanda ukuthi benze abantwana beZimbabwe izilima kumziwula. Manje labo abantwana beZimbabwe basebengaphandle kwamazwe kabayithathi kalula leyo ndaba ngoba sebejwayele ukuthi kwenye izikhathi uhulumende uyadingakala ukuthi akhulume iqiniso njalo akhanye ukuthi uyahlonipheka. Samazi uhulumende kapresident uMnangagwa ukuthi akazihloniphi yena ngokwakhe. Ngakho ngibone ngani silodibo olukhulu kakhulu ekuthini singaletha izizalwane zeZimbabwe ezifundileyo ukuthi zizosebenzela lo hulumende, ama-ofisa bakhuluma ngakho namntu Zimbabwe zasihlupha ngalokho. Ngakho siyalokhu sishilela kuzo zonke izingxothi zomkhonomi kudingakala abantu abazingcwethi abafundileyo, kodwa angiboni betholakala. So ukuthi lasendaweni elimsebenze engafanele ukuhlupha abantu isihlupha phela lezi sukwele Zimbabwe, ungamswela lo muntu ukuthi angasebenzela engadini kumbe angelusa inkomo ngoba sebaphuma bonke bange bachitheka ngomhlaba.
Thank you.
Siyabonga Dokotela. Sithatha umlaleli Jo.
Yes, sathi nemtereri makadi. Hello. Yes, ndiyani vari parunhare?
taura na Dennis Zuru.
Eh, wa Zuru makadi.
Ndipo makadi ndipo majonga.
Aiwa ndiri mupenyu.
Baba Ngomo.
Ndofunga tingangoda kuuye uchidza vateereri kuti va Zuru ndiwo mutungamiri wesangano re International Cross Border Traders Association handiti.
Ongo.
Aiwa ndizvozvo. Eh nyaya tiri kukurukura vaJuru ndiyoyi. Iye zvisara zvesimabwe zviri kunze kwenyika. Pari kuitwa ma efforts kuti munge muchidzokera mukushanda pamwe chete nekusimudzira hurumende. Kungava muri kunyika kwamuri ikoko kana kutodzokera kumusha kunopinda mumabasa anoita kuti nyika isimukire kuenda mberi. Tina vaguni veZANU PF vari parunhare tichavapa mukana maimanji naDr. Nkululeko Siwanda vanove mutauriri wavachamisa vari parunhare. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Mkoma jonga nyaya ya mataura nasini ya eno rwaza shukurisa urumende ye Zimbabwe yaka tiramba sema diaspora yaka tiramba kutiramba kwa shachose kiyo kanga nipa kufuota kia picha ipo waka ramba kutisi vote hizo siko kwa tini tunawaza yu kriwa na ya waka rakwa waka nzi ati existe ku Zimbabwe asimu katarisa contribution yedi kuzi sevana vari Zimbabwe vari mudiaspora tinoona kuti tinotumira mabillions akawanda kaizvozvo kuZimbabwe ndokunga ruzhinji zvevana veZimbabwe vari kunze kwenyika havanzwisise kana tichitizvoni tinotumira mari kuZimbabwe kana tichitotumira mari kuZimbabwe tinee tiriyati tichizvoni mari yaunotumira mai vako iyo iyaya mari yaunotumira sisi vako mari yaunotumira bhuti rako ndoo mari yatotaone zvayo inozotorwa nehurumende iwo vapa bhuti vako mabhozi noti iwe inovozotora mari yaya voishandisa but unoona kuti isusu takarakwa tikanzi hatibhumidzi kana kuvhota chaiko chaiko mutemo unove uri muconstitution wekuti mwana wezimbabwe wese ungava uri kunze kwenyika kati ungava uri kupi une kodzero yekuvhota so ngatirege kuitwa kunge mwana mudiki uya wekuti anorohwa kana apedza kurohwa obva anzi handisininda kurohwa tichiziva zvakaitika kana vachida kutaurira nesu chekutanga tida kutanga tavhota ndo patinotangira nyaya yedu and then tozoenderera mberi vachitaurirana nesu and then kechipiri ndekekuti mukoma jonga kana ukapinda muzimbabwe unotanga kugamuchirirwa pabhodha zvaiko chaiko pabhodha kuti uwane rodzi tip ya mutemo waunoudzwa unorwadza mukoma ukaenda nemotokari kusouth africa kana kuinyika imwe ipi haubvunzwe zvi zvaunobvunzwa nenyika yako zvekuti unobvunzwa pemiti kuti tipe pemiti pemiti yekugara kunze kwenyika kuti upinde nenyika yemamota yekunze kwenyika zvinobvobva kupi zvese izvozvo zvinoratidza kusaurirana pakati pehurumende yezimbabwe nevana vezimbabwe vari kugara kunze kwenyika kufamba murodhi chaimo chaimo mukoma jonga kana uine mota yekunze kwenyika mapurisa acho mabatiro aanokuita unobatwa kunge musungwa iye munhu achitanga kubvunza license chete buda pasaidi apa buda pasaidi apa ndokuita chenini ngezvipi izvozvo zvatinoitwa izvizvi kuti tinobatwa kunge macriminals kana uchienda kunyika yako zvinhu zvinotinhwadza izvozvo sereki kwota nyaya yejuti juti ratinobhadhariswa risine kutamba naro hurumende yakuda kutotikama isusu asi tingabvume kuti isu tiri vana vezimbabwe havabvume kuti tiri vana vezimbabwe but vanoda kukama isusu kugadzisa ikonomi yenyika yezimbabwe so ngavatange vataurirana nesu nekuti kuti tivhote and then tozotaurirana pane zvavari kuda zvekuti tivabatsire kugadzira ikonomi yezimbabwe
Aiwa, thank you so much, vaJuru. Tinotenda zvikuru paita mumwe muteereri. Tinongonzwa kuti muteereri ari parunhare ndiani tozongozviparura zvese zvataurwa navaJuru nemumwe muteereri. Hallo? Hallo?
Hallo?
Yee, linjani?
Aiwa, ndinotaura shona.
Aiwa, taurai tinzwe.
Ini ndingangoda kuti ava ndakati kuwana vezimbabwe
zita ndiani
mukanya
ya mukanya taurai tinzwe jima mukanya
vana vezimbabwe ndaarege kubatwa kumeso nguva dzose vanhu ava kana vatambura vanobatwa nezimbabwe kumeso saka ngaarege kubatwa nezimbabwe kumeso kuti nhasi akuda kubata kushanda nemu nguva yekuvhota vamangwana vakati iwo hatibvumiri vanhu vekuamerica kuvhota varikuvafrica kuvhota nokuti isu izvo hatina manhu veriki variko hatina vapigiri variko handindizoka.
Yeah.
Saka iwo ngavarike kubata nezimbabwe kumeso.
Okay.
Nekuda kwekuti nguva dzose vanogara vakabata nezimbabwe kumeso, ivasi tiri hurumende asi tinongoti havanozviti hurumende roda kuti dai maimbocherechedza zvinoita kuNigeria. Nigeria inoshanda yakadai. Maboko Haram ndo anouraya vanhu. Hurumende ichichengetedza vanhu. Asi yedu hurumende ndiyo yakamira seBoko Haram. Mabata anopikisa ariwo anoda zvido zvevanhu. Saka hatifari namaitiro akaita saiwayo. Ngavarye zviri tiri hurumende aiwa. Vanhu vakatopandukira isusu
Vamukanya, ndoda kuti murambe muri parunhare ka, ndipe mukana kuna vaguni vambopindura mashoko amataura ya vaguni vezanu PF varipo parunhare, vaguni.
Ngavataure.
Vaguni, pindura iyi vamukanya wangu achitaura. Hello, Dr. Guni?
No,
I think we've lost Dr. Guni. Okay. So mukanya endera henyu mberi asi ndofunga mashoko ekuti tinge tichienzanisa ekuti hurumende mungaitora se chikwata chemagandanga. Ndofunga anenge akatidza mei nokuti hurumende basa rayo nderekuchengetedza mhuri yayo vana veZimbabwe. Ndofunga ndopatinga tseketudzana asi taura henyu tinzwe.
Ah, nai chokwadira.
Aiwa, Boko Haram mabasa ayo mukoma haazi kutamba nawo.
Naiwa komana ka Boko Haram inouraya vanhu, mati government yeZimbabwe zvainoita izvi kutimira masoja murodhi kunouraya vanhu kutamba here. Hamuna kuona chiripoti chavo chabuda here ichataura kuti masoja nemapurisa ndo vakauraya vanhu.
Makatoona hurumende ichitosvika ipapo mukanya pekuti inotoisa commission yekuti ongorere kuti chichakaitika, ndo musiyano mukuru kwazvo inenge yatoita neBoko Haram.
Haina kusiyana, Boko Haram inoita izvozvo kuti inoitawo mavhidhiyo ekuratidza vanhu kuti aiwa isu zvatinoita ndo zviri zvechokwadi. PR exercise yaitwa neBoko Haram
muZimbabwe. Makaona makuzvikombeya, ndofunga pane maonero akasiyana nokuti Boko Haram mavhidhiyo ayo atinoona ndeye kutotyisidzira vanhu kuti ukazoita zvakati tinokuita izvi. Saka pane patosiyana.
Zvanoita kumamisa pachivhotewa here?
Pane patosiyana mukanya. Aiwa zvisinei, ameno kana muine zvekubvunza kuna Dr. Nkululeko Swanda varipo parunhare vanove mutauriri wava Chamisa.
Vaswanda manje ndo vanga va
onda vaswanda vanga vachitaura. Ndapo ndimukanya vachiri kuenderera.
Vaswanda ndo vanga vakumhanya nenyaya. Penduke kuwe dokotela, umzwile ubaba uJuru. Dennis ube sona kakhulu indlela abantu abathi bevela phandle kwelizwe kungaba kuse South Africa, Botswana, indlela abaphathwa ngayo ikakhulu ngamapolisa leziphathamandla zezimra, uthi lokho akubaphathi kuhle njalo into engenza izizalwane zeZimbabwe zingafuni zingathandi ukulalela inkuthazo kahulumende yokuthi aziphenduke ekhaya zizephathisa kundaba zomnotho. Ungathini ngalawo mazwi?
Ngithi mina abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi uhulumende lokhona lesebenzi zawo ikakhulu iziphathamandla zezane ziyabe zizakomsebenzini izanu zithanda ukuweba zintshontshela abantu nsuku zonke khonokho ababekwenza emgwaqweni isala yenza yikho abakwenza lasemahofisini lasezindlini zabo lekusebenzeni kuhulumende bezama ukuthi bantshontshele abantu babekwazi phela ukuthi umuntu osuka ngaphandle kwanto kuyimadlana lamaphoyisa asuke abe njengasethwala nzima ungafika eboda uzimra bathwale nzima awukho lapho ungena khona ungaziya ebhenki ungaziwe ngaphi bangakwazi ukuthi kawuphumi kweleZimbabwe khona lapho ophume khona sebethayimele nje ukuthi mhlawumbe bangakucuca ngayiphi indlela ngoba sokuyinto eyenziwa izama yikho sithi ungakhangelisisa kahle itragedy ngesikhiwo esilayo kweleZimbabwe enkulu kakhulu kuzokwazi le-Afrika yikuthi sesizale ama-generations abantu abangamasela okokuthi labantu abazabafundisa khonokho i-hope aselayo bese ngifuna ukuthi ngabe siyaphangisa sithole umkhokheli ongazama ukuthi kusesemasinya azame ukuthi hhayi
sifundise ngathi senze inew orientation phela le report yabo yenziwe ngathi singalezani yakhulu ukuthi ayi into yonke ifuna ukwenziwa inew orientation yokuthi orient amapholisa amasocha everything yokuthi orient igovernment kapresident Mnangagwa ukuthi hayi bo ubusela isiyonto eqondileyo kufanele ukuthi abantu nxa besebenzela uhulumende bakhangele ukuthi kathi ilizwe balifaka ngaphi eminyakeni eminingi ezayo kodwa udibesila lelo lokuthi afila uhulumende ongathembakala liyakwazi ukuthi opresident Mnangagwa bacatshangela ukuthi ngabanye babantu ababetshontsha ama-diamonds kwele DRC bekubulawa abantu senze engafanelanga ibe khona ngoba kudingwa umnotho nge-cosmec yabo leyana kwinto aziwa kuzulu wonke le-United Nations yazama ukuthi bangani bayatholisiswa bangena kahle semandleni ukuthi bavale khona ukuthi kungatholakala umuntu wabahambisa kwi-United Nations kuma-United Nations Commissions. So sile problem enkulu kakhulu kwele Zimbabwe edlula amanzi kazi wonke amazwe amakhulu kuleli phansi emhlabeni eyokuthi sizadibekalayo kwesikhathi eside nxa kuyikuthi uhulumende lo kutholakala ngayo indlela yokuthi asukele esulelwe eceleni.
Thank you there, Dokotela. Qhubeka ubambile ejonga sithatha omunye umlaleli njani.
Ndizozo. Ndingatisataenda kune mumwe muteereri, we have a caller, but before I go to the caller, ndingoverenga mashoko atumirwa nevateereri nevatariri vari kutiona paFacebook app yeshona, view yeshona. Hanzi nemumwe muteereri imi ve Studio 7. Studio 7, stop trying to flatter the government. We all know they are murderers. Ndofunga inyaya kuti kwanzi nokutati hurumende haingaenzaniswe neBoko Haram kana nemumwe vuka Zimbabwe muka Zimbabwe. Presenters, why are you denying the facts that are obvious? Are you being serious? Maonera vari kuita asisi chikuru chatiye tichiita ndechongoti tisa nyanyo shandisa mashoko anoita kuti vanhu vange vachipedzisira vapingana handitika. Pane mumwe mukumuteereri anga achitsinhira ivava mukanya zvikanzi tipei nhamba dzavo tivatumire ecocash mubayiro ivo mukanya vataura nenyaya yekuenzanisa hurumende neBoko Haram. Maonera anosiyana asi Studio 7 iburiro rinosvika shiri dzese dzerudzi rwupi nerwupi dzinouya paburiro dzichidya ipapo. Ndo zvatinoita, tinopa munhu wese mukana. Toenda kune muteereri aripo iye zvino. Alo.
Halo vajonga makadii, ndomanhanda South Africa.
Vamanhanda makadiko.
Tinofara hedu kana makadiniwo nemhuri yese muZimbabwe kupamwe chete nemiva ikoko.
Aiwa isiri wapenyu, chatinofarira kana vamanhanda vapinda muchirongwa vanobva vangurova nendimi dzese dziri nhatu. Saka ingoita izvozvo zvimwe chete dimu.
Toda kusiyira vamwe mikana nokuti panoita miroma vamwe vanenge vakutaura kuti ngei achiwaniswa mikana. Ndakakuteererai kubva patanga chirongwa chenyu iyoyi nhau yakabuda nezanupf paconference kueskotlin kuti ndinofunga kuti nyika yedu ifambe zvakanaka. I think we need to revisit our diaspora kuti tikwanise kutaura nevana variko. As we know that our skilled workers vanga vari munyika maspecialists vari kunze. Ini ndinofunga kuti idanho rakanaka rakabuda nezanupf, asi ndanga ndichishuvirawo kuti ivo sehurumende vagadzirise mamodalities ari more attractive kuita kuti vana ava nyangwe vakange vauya kana kuti dei variko kunze vakurudzire nhau yokuti vanoda kuuya kunyika kuzosima mari dzavo vauye kuzosima mari vakasununguka pachibatsirwa nezvizvarwa zvomuzimba kutombosiya pfungwa dzokungoramba tichi nokuti tinongosvika 2023 tichiita matauriro akangofanana naiwa yandinonzwa hangu vamwe vari vamuinavo pavadari venyu. 2023 inosvika tichingoputsa nyika nakuiputsa nakuiputsa toita kuti kuna mamwe maelection ngatimboti tikaenda 2023 vamunangabva vohwinda futi zvezvakare toite nezvakafanana nemaitiro akangofanana naiwaya. So ina I think kuti kuitwa kwakaitwa nezvarupf kana vakafunga plani yokuti let us work with the diaspora navana vedu, that was a good idea. But all the same, and I'm encouraging also the governing party that they need to create the environment that is really more attractive to our diaspora people to come back home, neither they are outside the country, to assist with the ideas that will help the country so that we move on as the people of Zimbabwe, people. Pano kuti tikaedza kuramba tichingoti hazviiti, hazviiti, vajonga kandimire. Ini ndogara kuno South Africa. Ndakasauya kare kare mu 2000. Ndogara muno South Africa. Ndinodya ndichiguta. And I don't want to lie. Ndinodya ndichiguta because ndinozwana kuno kwandiri. But komuna ari kumusha, baba venyu vamakasiya vakandimire. Nambuya venyu vari kumusha, vari pamurewa kana kuti vari kunyazure. Kana kuti vari kumudzuku vanodyei tichimboitana mutungano wakafanana naiwoyo ini ndanga ndichifunga kuti idea iyoyo yaviwa nayo ngatichiisevenzesai all the same governmentiwo I think they are going to relook maissues akafanana nokuti vana vedu vari kunze vanofanira kubvumiswa kuvhota but which are these people that are supposed to vote vanenge vari kunze and I believe slowly slowly we are going to come to the highest peak of the mountain is nigh. Tichungo famba zvishomani zvishoma but everything panochete ipapo takabatana nehurumende yedu. I think something to come up.
Chingotiga.
Zvinotikona kuti vana vomunyika vakwanise kurarama zvakanaka.
Thank you so much, Ramananda. Maita basa regai tipe mumwe muteereri mukana sezvamataura pane mumwe muteereri ari parunhare. Hello?
Hello?
Yeah, Linjani.
Ndiripo makadini.
Takasimba zita ndiani?
Gamulani.
Gamulani.
Ongu ndikona ndipa Botswana.
Botswana muruda kukuluma kana kutaura?
Ndoda kutaura baba.
Taura itinzwe baba.
Naizvara kuti iyo hurumende yedu chokuzvinzwa zvautaura kuti vanhu ngavadzokera uye vaite ma investment munyika. Ndatora kubvunza ndechekuti kune vanhu vangari maZimbabweans vari imomo kana iwo vakuru vehurumende vacho savambotanga kuitawo chinoratidzawo kuti kana vari kunze vakauya vanosikoratidzawo kuti at least varimo vari kutanga kuita zvakati nokuti vekunze hatingangouya kuzotanga kubatsira vanhu vari munyika kana kutiisa maivestment munyika asi mumunyika macho imomomo mune vamwe vane mari oziya hurumende yacho yaifanira kubatsirawo vanhu vairi vatatu vanosimudzirwawo nehurumende zvinoonekawo kuti patitangawo kuitawo something.
Mhm.
Is right now tine zvinhu zvafanana nekuti tine ma trucks anotidzoke kuya kumusha. Kana une ma truck yako kuti uye kumusha. Nyaya inotanga pa border chaipo chasatambosvika kumusha kwacho ikoko inotanga kurwa ne super border chaipo. Ipapo pachiri kutariswa here na kuti maybe vari kutasa divire kuti vakuda kubatsira vanhu vaite ma investments in Zimbabwe.
Thank you there, Mkoma. Let's leave it there. Dr. Spanda, please wrap up the show. We have 2 minutes remaining and you have 1 minute. Usethulela amazwi akho okugqiba uhlelo.
Government realizes that they cannot fill up time at their conference with the talk of good policies and talk of good sport. While failing to understand that governing requires more than just talking, requires more than just an agenda item on a conference, that in order to get investment, in order to get anybody, and we've said over and over again that money and development follows legitimacy. And I worry a little bit when we as Zimbabweans, even an important show such as this one, try just to be fair, treat ZANU-PF as though it is a fair player when in fact it is not. I call that fairness on the cheap. Let's call it a spade. And that is fair. Fairness is not just equalizing things that are not equal. It is also being able to say, look, this is what ZANU-PF does. So that we move forward on the basis of the truth.
Thank you there, Dr. Spanda.
Tungu watu waito, dimu shakare mshona. Dr. Spanda, mungoti 15 seconds, neshona.
Ndangani jiti ni, zinone tazanile zikuti, hiriku tumbaichi taura zinona akiza kuti pa program, pa conference, raichinga wale kufunga wale zo waru kita. Nyaye kubudirira pa economy, ino nda kuti pa gadzirise nyaye legitimacy, not pa gadzirise nyaye kuti wana trust ku government. Ino ndi watu fandu wako, kinya tutaura
kwa gadzirise. Zamba zati gezi, ya hanzi na Gibbs Dube wana extra time, usunye tambwezo kita run off, zaramba Dr. Swag.
Thank you there, Dr. Nkululeko Spanda, a spokesperson for Nelson Chamisa. We also had Dr. Frank Guni, ZANU-PF North America chairman. Kwanele Zimbabwe omuhlo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Neni, jonga kande mirini, chitenda mwote makwansa mpinda mchurongwa, tunotenda mwora zakanaka.